Wajonga asata ono mindro zizere panya ii bati tunutarisa panopirao zware mangwana tunga miru wenyika wanenge watipao minduro izere burikiza na ninyaya yetaka wawuzao
tinora kuti mazuva mashanu amakapa vamunangagwa kuti vange vachi dzora kudoma kwavakaita vamushaya vanhu anopera mangwana nemusi wechina matanho apa amunotora kana pasina zvaitwa navamunangagwa
tinenge takunzwawo nemagweta edu kuti matanho apa akakakwanise kutorwa panyaya iyi sezvo varivo vari kutungamirira panyaya iyoyi
kune vamwe vanoti imi sevadzidzi kudomwa kwavamushaya vanhu kunokubata ipapi
vajonga ndingangoti nechirungu we are citizens before we are students saka na tinototarisirwa kunga tichipindirawo munyaya dzingangoda dzichikanganisa vagari vemuzimbabwe ndosaka muchiona takadai kupindirawo mune nyaya nechikonzero tiriwo vagari vemuzimbabwe
asi iko kudomwa kwavamushaya vanhu kunokanganisa nyika nenzira ipi kana vari munhu anogona zvake basa rake
tinotarisirawo kuva nezimbabwe yakajeka zimbabwe inotevedza mutemo but tinoona kuti kutyorwa kwemutemo uku kunova iko kunozokonzeresawo nyonganyonga mukubudirira kwenyika ino saka nokudaro tinge tichitarisirawo kuti vakuru vedu vagotevedzawo mutemo sezvairi kuitira kuti isu vechidiki tivanewo chekudzidza kubva kwavari